Vachitaura pamusangano waitwa nevakuru vekanzuro yeguta iri nhasi mamutare pamuzinda wekwinzwo vagari ava vati vanosuwiswa zvikuru nekuti kanzuro iyi haisi kuita mabasa zvinovagutsa vadavid mutambirwa mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano revagari remutare residence and ratepayers association vamutambirwa vaudza studio 7 nhasi kuti kanzuro iri kutora mari kuvanhu mwedzi wega wega asi haizi kuita mabasa ayo zvakafanira
maringe nemotikari dzinotakura dzinofamba muno mamutare dzakati wandei kudarika mari inozouya ichibva kuzinara zinara yakatora mari kubva kumalocal authorities ichibva yakukolekta iyo asi mari yainozodzora kukanzuro yake inoita mari shoma zvokuti kanzuro iri kutadza kugadzira rodhi zvokuti murodhi dzinobva dzasara makomba chimwe zvechataurika ndechekuti makansel haina mamitas ari kufamba saka zvozvo haisina mamitas ari kufamba vari kungoestimeta vamwe vagari vari kutoshayiwa mvura vari kungoona mabhills akafanana nevari kuwana mvura saka vanhu vari kutsutsumwa naizvozvo zvozoti zvekune dzimwe nzvimbo dzakaita sekuna nadanga mvura nekuna nahobos kuri kuita dambudziko rekuti kune madrainage akazara mvura ari kukolekta mvura ari kuzoita kuti mudibride mamosquito vanhu vorumwa nemamosquito
vamwewo vange vari pamusangano wanhasi ndeambuya plaxidis nyika vimwe musha wepamaston mamutare ambuya ava vanochema nekusachengetedzeka kwavo seshirikadzi vachiti kanzuro haizi kucheka sora munharaunda izvo vanoti zvinopinza vagari munjodzi yemabhinya uye mbavha dzinowana pekuhwanda
ini chitemo chendiinacho chendiri kudao tanga zviro ndakauya kuzobhadhara am widowed for 32 years kambani yaishandira murume wangu yakaso disappear kare mutare board and paper mills hakuna bureau yarakadai tachipinda umo ndakafara mwedzi wapera umo kwaya makabvise yemachembere ndikati ah zvakundoramba zvichida ndiri kusvika zvikaza inda yekuti yemachembere haisati yabviswa saka ndobvisa sei ndisingazivi kuti ndiri kubvisirwe marei dai mwatibatsirawo inini ndiri mupamaston ndiri kudhuze nestream yai girls hai dondo paigara sekuraya mabhinya kudai ndiri ndega kudai kwakuye kondichema here ndafa ndaona apo kakachekerwe zvakanaka zvinobva zvataura kuti tiri kusvike munzvimba yaanhu
vamunashe makoni vanochemawo nenyaya yekushungurudzwa nemapurisa ekanzuro avanoti anohwanza uori achitorera nyangwe vakwegura vanonzi havabvisi mari yekupaka dzimotokari muguta
topaka wrongly bichana kungoti wrongly bichana yonzi $30 then uyo onzi $30 I think pari unfair chipopatarisa ipapo then sasini yacitizen tikati haisainii $30 yenyipai paakaunti yangu handifungi kuti zvine problem
vapatrick jakata vanorarama neurema vachitaurawo pamusangano uyu vati kanzuro haizi kugadzirisa nzvimbo dzinoshanyirwa nevazhinji kuti dzinge dzichipindwawo naivo nevamwe vakaita saivo vanoshandisa mawiricheya
bepe rangu remvura rakauya ramachi zvezvika rakatoshanjwa mari yani yaapril mozindo zvakaitika last time ndakanobhadhira mvura bepe ranga riri 51,000 ndikabhadhira 50,000 handitika risiti yacho ndinayo panapa zvikanzi ah parisiti panyorwa kunzi chii wane chikwereti che34,000 tikati aiwazvi chaivo ndata chikwereti che1,000 chikwere bhozi yanga iri 51 ndabhadhira chii 50 zvikanzi iyoyo yato mari yani yato mari yamachi apa tatiri munani tatiri muna february zvikanzi wakuchaja in advance tikati a zvakatanga riniko izvozvo zvikanzi handozvawakutoita panapa ipo pacivic center then ishu yechitwo ndeyekuwarehousing handizivi kuti vane simba here kumaplans emapublic buildings like emtown
amaitindai mutero vachipawo pfungwa dzavo vanoti nguva zhinji vekanzuro havagadziri nzvimbo dzekuti vanhu vatandarire dzakaita senhandare kumisha inogara veruzhinji vachingogovera masitendi edzimba chete
magiraundi akagadzirwa nekuti vana dzimwe nguva tinondova tikowo kuti wari kuita zvemadhiragi asi wari kushaya zvimwe zvacho kwekutambira vandarization iyi ndambozwa hangu ichitaurwa asi mamwe acho magiraundi haachaiti tikaenda panosipani paboys club vai pavakanaka mazuva acho hegari Asi izvo zvizvi hapachatarisiki. Kuti ndoko taiswera isu. Takabarirwa musango. Deni tinepazi.
Vakafano bata chigaro chemukuru anova nezvedzimba mukanzuri yemutare amaivimba isowa vanoti nyaya yenzvimbo dzekutandarira iri pabhajeti yeguta yegore rino yekuvandudza dziripo uye kuvaka nekugadzira dzimwe kuitira kupedza matambudziko aya.
Asi zvisinei tinokumbira regerero for any inconveniences that could konzeresa yekutitadzisa kupfuura vanhu vachiita mabarriers. Parameter wall yepayobvu is budgeted for and works are even underway. Pakatocherwa foundation ne footing yakatoiswa yekuti paiswe parameter wall inovhara zviri misimetari. Ngakuenda kuma sporting facilities yekusakubva atarwa nezvavo. Macommunal sporting facilities yekusakubva are budgeted for and this week pakatoitwa ma site visits nema contractors who wants to renovate and refurbish those sporting facilities. Moving on to
mumwe mukuru kukanzura anoona nezvekufambiswa kumabasa kumapurisa eguta iri vatakunda Nyamandi vanoti kushungurudzwa kwevagari nemapurisa avo kunopera chete kana vachinge vamhangara uye vasiya tsika yekubvisa choko muhomwe.
Maishidzi vanhu vari kutora mari ukaenda kumapurisa ukaro iri nyaya yebribery ukaenda mupa mari kuti anditire something unosungwa mhizi muziva bribery. So in most cases not a complaint. Ari kuyatora mari every day nekuti ndiri kuisa gas station pano tosvika totora munhu wedu handiti mushandi taureta hearing iyo kuti hanekuti ndaripota akasaka ndakuoperata mahara akapasina license toti aiwa zvimukumbi magari mamusina license ka asi tinongoidi tinongoida munhu anomba ati haumboi nanjangu ndafungwa ndichaoperata mahara nekuti ndaita witness. So you find kuti kana munhu most times mawitness anonesa kuwana bhozi iye atobhenefita aririzwa ka want have nozvene evidence kwete kuti munhu anosvika nhasi ozongopona netekinikaliti yekuti mawitness haachadi. Most of these people mamotarist apassers by anenge achienda kumozambique anenge achienda kuharare haana nguva yekuzodzoka kuti
vakafanwa kubata chigaro chamabharani weguta remutare vablessing chafesuka vanoti kusatakurwa kwemarara munguva yapfuura yange iri nyaya yekushomeka kwedzimotokari dzinoita basa iri. Vaenderera mberi vachiti kushomeka kwemvura kuvamwe vagari vemuguta inyaya yekuputika kuri kuitika kupombidza vene nguva dzakachererwa idzo dzoda kutsiviwa neitsva. Mune imwewo nyaya vagari vachitaura pamusangano webazi rezvemitemo kutongwa kwedzimhosva pamwe nemabasa eparamende vakurudzira kuti pave nemutemo unotongera rufu vose vanenge vabatwa nemhosva youori sezvo vachiurayawo nyika nevagari vayo nemabasa iwayo. Vebazi iri vange vari muguta nhasi vachida kunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pemutongo werufu kune vanenge vabatwa nemhosva yekuuraya. Vamwewo vapa pfungwa dzavo pamusangano uyu vanoti deno mutongo werufu uyu ukabviswa vaponda vachitongerwa kugara mujeri upenyu hwavo hwose. Vamwe vachiti deno pakave nemutemo wechivanhu wekungoripirana chete sezvaishiitwa makare. Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Lweda Moyo.